zvinodai mufuze dare sis vana vasamani kuzoenda kumarari school property sovereignty satisfied for private political interest mabazi ezvikoro asatorwa achitakura vanhu kuti vaende pamusangano wepolitical party vadzidzisi vasarudze nguva yekudzidzisa vachimanikidzwa kuti vaparticipate mumapolitical process kuti nemitani isabiwe vanhu vachiakomodeta marari sezvo kalendari yagara yakaafikiwa.
Izvi zvakonzerwa nei?
Izvi zviri kukonzerwa neunhongu hwatirikuona huriramba huchiitika musi wa15 June mumasvingo province magames evana akasuspendwa vanhu vachiti vaida kuakomodeta rani yapurezidend. Zvakonzerwa nezvakaitika kugweru kupakuva yakaitwa yekuita kuti rani vapurezidend munangagwa. Zvakonzerwa nezvakaitwa pamutoko vatakavana munangagwa achiunganidza vana vechikoro zvakare. Zvinove zvinhu zviri agreement marecommendations akabudiswa nepublic and rights commission.
Pari zvino mapato anoita izvi akaita sapi?
Izvezvi taunganyobata pato rekamisekunguva riri kunyanya zvinoita zvakanyanyisa.
Inyaya yei yamoda kuenda nayo kumatare edzimhosva?
Tiri kuenda kumatare edzimhosva tichikumbira indadhidhi, tichikumbira kuti matare edzimhosva ahwane arambidze mapolitical parties kuti asashandise propati yezvikoro kupoipesiwa maindresi avo. Zvechipiri tichikumbira vatare kuti arambidze kushandiswa kwevana kunokuenda kumarali kana vachinge vasina kupiwa mvumo nevamagardens kazi nevana nevabereki vevana ava. Ichitatu kuti tirambidze private political interest asadistebe the learning calendar yevana kuti kudzidza kwevana kusamiswe kuakomodeta zvemapato zvinenge zvichiitwa nenguva dzipi zvazvo. Ichina tichida kurambidzawo zvakare dare rirambidze kumbunikidzwa kuvadzidzisi kuti vaende vachinoparticipata mumapolitical processes aya. Saka ndo zvatiri kuendera kudare izvizvo ndetinofunga kunge tichienda dzimirirwa negota redu tadzikotakota.